Mufananidzo 88. Marko 11 ndima 1 kusvika pa 11. Mateo 21 ndima 1 kusvika pa 9. Ruka 19 ndima 29 kusvika pa 38. Johani 12 ndima 12 kusvika pa 15. Jesu akaenderera mberi norwendo rwake rwokuenda kuJerusarema. Akatuma vamwe vadzidzi vake vaviri pamberi. Akati kwamari, endai muguta, musha, riri mberi kwenyu, uye pamunopinda mariri, muchawana mbongoro yakasungirirwa. Hapana munhu atamboitasva. Muisunungure muye nayo kuno. Kana munhu akakubvunzai kuti sei maisunungura, mumuudze kuti Ishe anoida. Vanhu vazhinji vakaona Jesu akatasva mbongoro. Vakafunga kuti akanga auya kuti azova mambo wavo. Saka vakamutungamirira pakupinda muguta reJerusarema, guta guru renyika. Uye vakanga vachidanidzira vachiti, akaropofadzwa mambo anouya muzita raIshe. Vanhu vazhinji vakagamuchira Jesu uye vakamukudza nenzira iyi.